Yesu se santi lebo playing tune yendo ku diaspora especially ku America no ku Europe aina kumira zvakanaka nemaira nenyaya yemasanction tikataura zvese tikati kana masanctions atoziva kuti akaunzwa neMDCT vakatamisa nanabiti vakanokumbira masanctions ku US Senate Republic Relations kana international foreign relations kuti itaa masanctions paZimbabwe ikaure government iyoyo ikaure saka anotaura kuti ise government iri kutonga sebanga regovernment iri kutonga hatikwanisiwo kuti tikupei diaspora vote nendaa yekuti hatina maresources acho nokuti takabatwa nemasanctions amakanokumbira aya saka naizvozvo masanctions ngaabvisiwe diaspora vote yoni yochiitwa
asi vacharumbira choitika apa ndechekuti mapato ezvematongerwo enyika ava kupanisha zvizvarwa zvezimbabwe uyezve ava kudzivirira kuti zvizvarwa zvezimbabwe zviwane kodzero dzavo munoti zvakanakavo here izvozvo
zvakanaka vahwane pakuti zvizvarwa zvezimbabwe zvese kana zvichida kuvhota vanobvumidzwa kurejista kuvhota nokuya kuzovhota kuzimbabwe hapana chizvarwa chezimbabwe chiri kurambidzwa kuvhota munyika yezimbabwe asi outside zimbabwe tinongokwanisa kuti vanoshanda kumaembasi yedu vavhote vamwe vakaenda kudhaiaspora nezvavakaendira aizvo hatingakwanisi kuzvifacilitata izvozvo naizvozvo tinoti isu ndeemasanctions anga abviswa zvaiita kuti zvireruke kuwana vezimbabwe vanogara outside zimbabwe
asi zvoita sokuti ZANUPF kana kuti mapato ezvematongerwo enyika ava kupanisha zvizvarwa zvezimbabwe zviri kunze kwenyika pamusoro pezviri kuitika mune zvematongerwo enyika
handida kuti pane panishment iri kuitiwa hapana munhu ari kupanishwa avahwande nyaya iripo ndeyekuti nenyaya yemasanction iya yatinorwisana nayo kuti nyika yedu ibudirire iitewo sedzimwe nyika zimbabwe ina upfumi hwakakosha asi upfumi hahunyatsi kuti hubude zvakanaka kuti huvandire upenyu hwevana vezimbabwe nendava yemasanction saka itiri kuti isu vana vezimbabwe kana vachida kuti vaone kodzero dzavo dzokuvhota kodzero dzokuvhota dzinowanikwa nevanenge varimo muzimbabwe munyika yavo kana vapinda muzimbabwe kodzero dzake anopiwa anonovhota free and fair but outside zimbabwe pari zvino government haisi kukwanisa kuti ifacilitate maelection kuti vanhu vavhote vari outside nendava yemasanction
ko nai vacharumbira zvino zvizvarwa zvezimbabwe zvazvisina simba rekubvisa zvirango saka ZANUPF inoda kuti vanhu vose ava vaita sei
haiti nyaya yekuti ZANUPF inyaya yegovernment government yedu yezimbabwe iri kupari zvino ZANUPF ndiyo iri kurana government yezimbabwe saka itiri kuti iyo vana vezimbabwe zvavanoziva kuti isu toda kuti tivhote asi kodzero dzedu dziri kutadziswa nenyaya yemasanctions vakahwisisa izvozvo vachaenda kune vanhu vandataura vaya vakatamisa vanabiti netimu yavuro kumdc yanga iri mdc yatangira vachaenda kuvanhu ivavo vonotaura nanabiti vokumbira kana vaita maprotest avo nezvavanoita voita kuitira kuti vanabiti vanzwe kuti vana vezimbabwe vava kukukumuka kuti isi hatikwanisi kuvhota nokuti ndini vakaisira zimbabwe masanctions now government haichakwanisi kuti isu tivhote from outside the country nendava yechi yemasanctions saka nyaya ngaidzokere kumuridzi wayo vahwande anova iye yakakonzesa kuti nyika yedu isvike pairi nenyaya yemasanctions variko vanhu vacho havana kufa ngavaende vanobvisa masanctions aya kuti vana vezimbabwe vakwanise kuwana kodzero dzavo